Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu mazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu 766 vakabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reSADC rinobvumirana kuti mauto eSADC apinzwe muMozambique kubatsira mukurwisa vanopfurikidza mwero. Pane kusagadzikana pakati pevagari vechisumbanje nekambani yeGreen Fuel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 1692, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu mazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu 766 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vape zviuru mazana manomwe ane gumi nezvishanu zvine makumi mashanu nevatanhatu 715,056. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane makumi mashanu nechimwe ane mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatatu 451,793. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvitatu zvine mazana mana ane makumi masere 43,480. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi manomwe nevanomwe 37,477. Mumusangano wakaitwa nevatungamiri venyika dzemuSADC kuMaputo, vatungamiri ava vakabvumirana nezuro kuti Mozambique ibatsire nemauto eSADC kuti abatsire mukurwisa varwi vanopfurikidza mwero vari kurwisana nehurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJoey Mabhenge vaudza Studio 7 kuti havanzwisisi kuti sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti mauto aya aunganidzwe, vachiti SADC yaifanira kunge yaona dambudziko iri richiri kure zvekuti yaidai yakadzivirira zvave kuitika muMozambique. VaMabhenge vati Mozambique inofanirwavo kutaura chokwadi pamusoro pezviri kukonzera kurwisana muCabo Delgado, vachiti zvinogona kuva zviri kukonzerwa nenyaya dzeupfumi mudunhu iri asi vagari vemo vasina chavari kuwana.
Nyaya huru iripo inyaya yekuti dzimwe nguva mandinonoke wakazozvara mandikurumidze. Nyaya yazoitwe nevatungamiriri veSADC hongu vaita havo hatingaoni kuipa kwazvo, asi chokwadi chavapo ndechekuti pakava nekurasika kweupenyu, pakava nekuparadzwa kwezvisikwa nezvivakwa zvakawanda muCabo Delgado. SADC ingadai yakaita yatinoti pachirungu kuva decisive. SADC yaifanira kuti ive nemuono wekuti kungangodaro kuchazoitika mirizhonga kana kuti hondo yatakazoona ichiitika kuCabo Delgado yobva yaita kuti hondo iyi isaitike kuburikidza nekuita zvinhu zvinoita kuti isati yaitika hondo kana mhirizhonga kana kuparadzwa kwezvinhu nekurasika kweupenyu zvisati zvaitika vange vazviona vobva vaita anonzi pachirungu mapreventative measures
zvavakabvumirana mumusangano wanezuro hamuoni zvichibatsira here naiva mabhenge
zvavakuita kwakuita sekuti kwati nyararei kukabo Delgado ndopoti kwanyana vakutanga kumhanya mhanya kuda kuti vagadzirise zvinhu ndo nyaya yekutanga yandinoda kuti nditaure nezvayo yekuti dai vakati kasikei kwete kuzoti vanozoti ivo vakuita kuti paitwe inonzi stand by force part of a paya chechipiri chandinoda kutaura nezvacho ndechekuti ivo veMozambique vangwarire nekuti mumashure umo zvimwe zvatakazoona takazoona kuti mukutumirwa kwamauto mukupinda mune dzimwe nyika kunoitwa mauto nyanyanya kunenge kune kusagadzikana kunenge kuchikonzerwa nekuvako kwezviwanikwa zvakafanana nezvakaitika kuDRC makore aya kuDRC kwakazenge kuine ngoda goridhe nezvimwe zvakawanda wanda zvinonzi iko naana United Nations chaivo nevamwe vamwe vakazopindira vechiuto vakakukuta vakatora zvine mutsindo zviwanikwa zvenyika idzodzo
saka sekuona kwenyu manga muchida kuti SADC yaidai yakazvifambisa sei
dai SADC yabudawo pachena zvakare yaratidza kuti kusagadzikana kuri muCabo Delgado haisi nyaya yekuti kupandukirana kwamarudzi kana kuti ihondo ine chekuita chete chete nevarwi vaya vanenge vachinzi vanopfurikidza mwero inyaya yezviwanikwa zvirimo muCabo Delgado nyaya yacho inotosanganisira makambani mahombe inogona kudairi oiri makambani mahombe nevamwe vanenge vari muimomo vane simba rakakura chaizvo ndosaka hondo yakaitika muitikiro wayakaita tinenge tichingoti isusu ngaidomwe sezvairi isati yaitwa sekuti yanga iri hondo yamarudzi kana kuti ingazongonzi pachirungu terrorism nekuti vanogona kurwisa zvisizvo vachisiya pane mudzi pane musoro wenyaya chaipo vanhu vanofanira kuti vatarise nyaya vagoisvina vagoipepeta vaione namamiriro ayakaita vasingatyi chinhu kuitira kuti kana vachizoti vaakupinza mauto mauto ayazive kuti ari kurwei uye zvaari kurwirei asi hazvo zvese zvaitwa zvese zvatariswa tinoonawo sekuti kuti pachengetedzwe upenyu kuti pachengetedzwe zvivakwa zvidiki diki zvasara izvozvezvo hazvina zvazvo kuipa kuti SADC yazoona zvakakodzera kutumira yatingati stand by force dai vakazviita pachiri pedo dai tiri kutaura kuti upenyu hauna kurasika uyezve hapana kuparadzwa nekuti panoparadzwa kuzovaka handinyore
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Vanorarama nekutengesa vakanga vachitengesera munzvimbo dzine zvivakwa zvakapadzwa nekanzuru yeHarare vanonzi vadzoka zvakare munzvimbo idzi vamwe vachinzi vabe kuwaridza zvitengeswa zvavo parutivi pemugwagwa vachitengesa mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti nekuda kwekuti vakawanda vevanhu muHarare pamwe nenyika yose vave kurarama nekuzvishandira hazvishamisi kuti vanhu vadzoka zvekare kunotengesera mumigwagwa mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti boka ravo rinoona nezvemutemo riri kuona nezvenyaya iyi Studio 7 yakundikana kubata vanoona nezvokufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi vawadzai vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti dambudziko riripo ndere kuti hapana chiri kuitwa nekanzuro yeHarare pamwe nehurumende chekubatsira nacho vanhu vakapanyirwa nzvimbo dzavaishandira izvo zvotowedzera matambudziko avo sezvo vamwe vakarasikirwa nemidziyo yavo pasi pechirongwa chekupunza zvivakwa izvi.
Chokwadi ichocho mukoma Jonga, vanhu vadzokera kubasa nekuti kuparadzwa kwakaitwa pekushandira nekuparadzwa kwakaitwa mudziyo hapana solution yazvakaunza maringe nekuti vanhu vange vachiwana rarama. Saka yes, vanhu vadzokera pekushandira. Hona ika nyaya hombe iripo ndeyekuti vanhu vanoda kurarama. Hapana munhu arikuenda mustreet nekuda kwokuti vanhu vari kunakirwa nazvo zvokuenda mustreet. Tirikuenda mustreet kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu. Tirikuenda mustreet kuti tikwanise kuwana mari dzokuendesa vana kuchikoro. Saka kuparadza midziyo yedu nekuti putsira pekushanda hazvigadzirise matambudziko atinawo munyika munomu.
Saka matambudziko iwayo anogadziriswa sei wawadzai?
Matambudziko anogadziriswa nekuti vanhu vanenge wanisirwa zvikwanisiro. Kana pane matambudziko aripo pamashandiro anengaita mainformal traders, vanhu vanogara pasi voonesana, kwete kuputsa raramo yevanhu nenzira yakadaro.
Asi hakusi kutyora here mutemo kuri kuitwa nevanotengesa ivava vari kudzoka mugwagwa mavari kubviswa?
Hapana kutyora mutemo kuripo. Kana muchitondera, High Court of Zimbabwe yakapa mutongo wokuti madimolitions ngamiswe. Vanhu vangatova varivo vari kugura mutemo ikanzuro yeHarare nehurumende vari kupokana nezvakaparurwa nedare High Court rakati madimolitions ngamiswe. Vanhu ava zvavari kuita senge vasina kuziva kuti High Court yakataura kuti chii. Zvakanzi zvese ngazvimiswe izvo. Icondemned of court zvavari kutoita. Tiri kutarisirawo kuti pane magweta mamwe atinoshanda nawo achange achienda kumatare dzimhosva kundoti nyaya idzodzi dziongororwe nekuti icondemned of court iri kuitika. Saka hapana kutyora mutemo kuri kuitwa nemainformal traders. Tiri kuda kutraya kurarama ende tiri kuziva kuti takasapotwa nemutemo wenyika ino. Bumbiro redu remutemo rinotisapota pane zvese zvatinenge tichiita izvi.
Sesangano revset matanho apa hamuri kutorawo kugadzirisa dambudziko irori?
Kubva kare nakare pakatanga matambudziko eminformal sector kuburikidza nokuwanda kwaita vanhu vari kurarama neinformal sector. Isu seboka revset dunzo redu kana kuti mashandiro edu ndiwawai kuti kana pane matambudziko anenge aripo vanhu ngavagare pasi voonesana poitwa hurukuro pachitsvagwa masolutions kumatambudziko atinenge tichisangana nawo. Saka chirongwa chatagara chinoupa kurarama kwedu sevhiseti. Isusu kuti tiumbwe seboka takaumbwa kutsvaka masolutions. But mukaona maitiro ari kuita hurumende nemaitiro ari kuita Harare City Council nemamwe makanzuro ndezviya zvokusada kutevedzera zvinenge zviri pajekerere kuti kana pane dambudziko riripo ngationesane pajekerere. Ndozvinopedzisira zvoita senge vanhu vasingadi kutaurirana. But isusu seboka tinovimba kuti masolutions anobudikidza mukutaurirana. But kana pasvika pamatanho akaita seiwaya tinenge takushandisa ubumbiro redu remutemo kuti tiprotekte marights edu.
Avo vange vari mukuru wevhiset vaSamuel Wadzai vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vechisumbanje mudunhu reManicaland vanoti vari kushushikana zvikuru nekusagarisana zvakanaka pakati pavo nekambani yeGreen Fuel. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development Trust vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kusagarisana zvakanaka pakati pevanhu vemunharaunda iyi nekambani iyi kwave nechinguva kuripo, vachiti kambani iyi yakarimira zvirimwa zvevagari pasi asi vatungamiri vevagari vakange vachiedza kugadzirisa nyaya iyi vakasungwa. VaMaduku vati vaendesazve chichemo chevagari kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tatadza kubata vanoona nezvokushanda kwakanaka kweGreen Fuel amai Nicole Mollett sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Tatadzawo kubata mumiriri wenzvimbo iyi muparamende vaEnoch Porusingazi. Vamadhuku vati sangano ravo raunganidza makweta mazhinji kuti vaedze kugadzirisa nyaya iyi, vachiti nyaya yemiganhu pakati pevagari nekambani inofanirwa kugadziriswa nekukurumidza nekuti yagarisa pasina chaitwa uye zvinhu zvave kunyanya kuipira vagari.
Paita ropa risina kumira zvakanaka pakati pekambani yeGreenfield nevagari vekuchisumbanje nekuchinyamukwakwa. Izvi zvinoitika nekuda kwekuti kambani yakarimira zvirimwa zvevagari pasi, zvinosanganisira donje. Vakarima 8.5 hectares dzinotikanganisira goho raisvika 54 bales. Vakarimira zvesesame kana kuti huninga pasi 1.5 hectares inotikanganisira about 27 times 50 bags. Poitazve 14.5 hectares dzechibage dzinokanganisa goho rinosvika 22.5 tons. Mushure nezve panga pa kuti vamwe vagari vasimudze musoro kuti seiko kambani chirimira zvinhu zvevanhu pasi, pane vatungamiriri venharaunda vakasungwa vanosanganisira vaSamson Mugovera, vaHardwick Makereni, vaSimba Rashekumbula. Avasungwa vakaimiswa kuchisumbanje zita rapolisi, pavakasungwa vakarara kuchitirongo vakazobhadhariswa mafaini vachinzi vanga vacha trespass. Chechitatu chinochema nacho vagari ndechekuti pari kuramba pachiita kuti panoitwa misangano inofanira kunge iine vamiririri venharaunda, kambani kuramba ichishanda nevamwe vatingati vehurumende vanosanganisira vashandi vehurumende nevamwewo vagari vanenge vangonhongwa nhongwa vasingafaniri kunge vari ivo vanomirira nharaunda. Zvakawanda zvisina kunyatsa kumira zvakanaka.
Vagari vakapoteredza kambani iyi vanoti uye iyo Greenfields inotiyo.
Kambani yeGreenfield inongoti iyo iri kurima minda yayakapihwa neveada. Asi sokuziva kwatinongoita inyaya dzatora nguva tichiziva kuti ada inozivikanwa payanga ichirima. Yaimborima 5112 under BOT vachipanana neGreenfield. Asi payakazita joint venture nehurumende panga pakutorwa mahectares anga achinzi 40,000. Hapana nonyatsoziva kuti anosvika papi. Asi kambani kana ichienderera mberi iri kuramba ichingoenda zvokuti vagari vachaziva kuti miganhu yacho yavakapihwa inotangira papi ichisvika papi. Ndo zvichidiwa nevagari kuti paite kunyatsa kutsanangurirana kuti miganhu iyi inotanga parichienda papi. Saka seGreenfield tingati apa ndiyo beneficiary. Greenfield ingori zvakanaka, tiri kungoenderera mberi.
Zvave nenguva yakadini zvichiitika izvi naiva Madhuku?
Ukama hwekambani nevagari hwagara husina kunyatsomira zvakanaka. Asi musure noumo pane pazvange zvave nani nekutiwo misangano yevagari yaiitwa vozvinisa zvichemo. Uko kambani younzawo vamiriri vayo pachiita kugadzirikana. Asi panguva itora nezvaainei kunyanya mwedzi uno waJune takazogara pasi vagari vasimudza musure kuti aiwa tokumbira kuti mive Platform for Youth and Community Development mutimiririro nekuti kambani yakunyanya kuti dherera. Apo taakusimudza musoro vanotumira mapurisa nevamwewo vashandi vehurumende vanoshanda zvakavanzika vachivavhundutsira. Iyo kambani yoramba zveichingorima ichienderera mberi. Vagara vasikunzwisisa kuti nyaya yemuganhu iyi kambani inofanira kumboperera papi nekuti pane nyaya dzinenge dzichitaurwa asi vanhu vachingoshandisa mitemo yekuma1965 apo tanga tichiri neutongi hwehudzvinyiriri kuti aiwa regedzai kambani iende painoda kuti kushanda nehurumende. Saka nekudaro ikoko isu seyo Platform for Youth and Community Development takazodaidza magweta kuti vauye timbogara pasi tikaita musangano. Pamusangano uyu vagari vakanyatsotaura zvese zvinovashungurudza vakadonongodza nemazita zvakasakisa kuti paite zvisungo zvekuti tirambe tichidzoka zvekumatare. Tine nyaya iri kumatare yakaenda mugore ra2018 yanga yakuzira ichisimudzirwa zvepasi kuti kambani imiswe nekuti pari zvino kutaura kudai iri kuramba ichirima pasina ari kuziva kuti inoda kusvikira papi.
Ko hurumende inozviziva here zvose izvi uye inotii?
Tine chokwadi kuti zviri kuitika kuchinyamukwakwa nekuchisumbanje hurumende haina tsanangudzo yakanyatsokwana nekuti vari kushanda munharaunda. Pane pamwe pavanotora masimba apuresidendi vobva vati tanzi vachitaura zvinhu zvatinofungidzira kuti purezidendi vamunangagwa havangazviti nekuti vakataura vega pavanga vachigadzwa kuti ivo havazoiti zvinhu zvinodzvinyirira vanhu nekuti simba revanhu ndiro simba ramwari revanenge vachiona uyewo vanotaridza kuti vangada kushanda nevanhu. Saka tinoona sekuti hurumende haina zvakanyatso kwana zvairi kuziva pane zviri kuitika izvi nekuti pane vari kuita misrepresent hurumende
avo vange vari mukuru wesangano replatform for youth development trust vaClaris Maduku vari parunare kuChipinge neStudio 7. Mbotarisa zviri mumapepa nau anasi. News Day rino disondorino sangano rinobatsira nezvichikafu pasi rose re World Food Program rakabatsira nechikafu vapoteri zuri gumi nezvishanu vanogara pakamba yevapoteri yetongogara kuChipinge. Vanofambisa zvinhu pakamba iyi vaJohani Muhlanga vanorumbidza chipo ichi vachiti chauya nguva yachange chichidiwa zvikuru. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Toda kupfunza kuti koto nichatengwa here nemari irini kana uchida toparadza industry yacho tatakambofunga kushingirira da industry yedu yekoto neramba ichishanda nikaita yaramba ichisunungura manje ii kana vakuregerera vanhu vachingoita zvavanoda nemafamasi hazvishandi koto ninokwadza kuri here.
Mangwanani mangwanani pano pastudio 7. Ndauya une nhau yangu pano. Vanonamata vanoteera mweya mutsvene vanonamata pachipostori. Tatitigere kumasowe mweya wakataura kati ndaona basketi raakuda kuzara munyika yeZimbabwe. Saka vese katinamate Mwari. Tigare muzvitsivizo. Tigare pagumi remutemo tichinamata Mwari kuti zvinhu zvinake kuZimbabwe. Mara musapera moyo zvinonaka maybe paseri pe2023 uri tisati tasvika 2023 zvinhu zvichanaka nekutaura kwemweya mutsvene ikoko. Saka ngatichinge kunamata tigare pazvitivitso tichiti tichiti paseri pecovid futi pachingopera covid mweya wakataura futi wakati hapane chirwere chichazouya chemaperembudzi chichazotambudza chichazouraya vanhu vakawanda. Saka vanhu ngatinamatei tinamatise nekuti zvakuitika denga ratsangu iwe mumwe noumwe paari ngaatozvibvunza kuti akamira papi ari kunamata chendepi nokuti denga ratsangu. Tinotenda vachateerera masoko angu ndikumaisa muhana mavo. Tinotenda.
Makadii vanhu vestudio 7, makadii vanhu vestudio 7. Ndinokumbira kukuziva nezvamajekiseni atakabayiwa. Majekiseni ari nomal here kana kuti majekiseni anoita sei? Ari raiti here majekiseni avo? Sokuona kwenyu vanhu vestudio 7, tinoda kuziva nezvemajekiseni avo. Ari raiti here? Nokuti isu takabayiwa majekiseni avo tirikungomirira zvimapundu zvimwe zvisinganzwiri.
Makadiva namukoma Jonga pastudio 7 apo. Ndini zvangu mutsigiri wenyu nepawa siku nesikati namakuseni tenge tiri tese saizvozvi. Ene kuno kumberengwa ndiri raiti zvangu pachinge chirusanda wana apa pazuwai apa. Ndinonzwa kufara nechirongwa chestudio 7 handigoni nemwe. Ndinoti rambai muinesu, rambai makatichengetedza kuti tive nekusingapiri pachirongwa ichi nokuti chirongwa chandakaona chinovaka nyika zvinonakidza. Nhasi zvangu handina kana nyaya yandinayo asi ndine nguva nekuzara nekurumbidza nekukurumbidzai ndichiti mumwe nomwe shuwa handei kustudio 7 tise muono wedu nokuti ndo chirongwa chinotipangidza zvizhinji. Studio 7 oye, ndizuvai zvake chinge chirusanda wana apa.
Mangwanani pano pastudio 7. Tichiti nematambudziko ava Kenneth Kaunda tichiti nyika yavo yarasikirwa nesu muAfrika tarasikirwa chaiso tichivatenda zvine basa ravakaita vachiri mutungamiriri vakashanda zvakanaka vachiteedzerawo zvido zvevana venyika yavo yeZambia tichivatenda futi nekuti vaiva nechivimbo nekurapwa munyika mavo vakasiyana nevedu kuZimbabwe yavo vanondorwara vachindorapwa kure ikoko vachishidla mari dzehurumende vachindorapwa kure ivo hava vakanaka zvavo vaingorapwawo munyika mavo ndo zvinotokonewavo nevatungamiriri varipo pari zvino kuZimbabwe vanoti kudai vachirapwawo munyika mavo wai vasingarapiwo munyika mavo kuti havana chivimbo nezvipatara zvavo zvekuZimbabwe saka isu tiri kutambura tondorapwepi tofawo muzvipatara here tirimo kuZimbabwe ikoko ndo dambudziko izvo vandova kutendawo nebasa ravakaita vaKenneth Kaunda zvavo ndo mashoko andinawo ndoti ndotenda nemashoko angu iwavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa zvimwe zvavanoda kuita mukurwisana nemhosva dziri kuparwa nevanhu vane pfuti uye kuisa mari yakawanda mupurisa. Izvi zvinotevera kukwira kwehuwandu hwemhosva dziri kuparwa nevanhu vane pfuti mumaguta mazhinji muAmerica. VaBiden vaudzawo bazi rehurumende rinoona nezvehwawa, fodya nepfuti kana kuti Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives kuti ritore marezenisi evana muzvina bhizimisi pavanenge vachikora mutemo vachirega kuongorora munhu anenge achida kutenga pfuti. VaBiden vataura izvi kuvatori venhau vari mumuzinda weWhite House panguva iyo nyaya dzerusarura ganda nekushanda kwemapurisa kuchiratidza kunetsa munyika. Vatungamiri vemaguta mazhinji vanoda kuti mapurisa aite basa nenzira inodiwa uye kuti pawanikwe chingaitwa pamusoro pehuwandu hwevanhu vari kuurayiwa nepfuti uhwo huri kuramba huchikwira. Nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu mazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu 766 vakabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reSADAC rinobvumirana kuti mauto eSADAC apinzwe muMozambique kubatsira mukurwisa vanopfurukidza mwero. Pane kusagadzikana pakati pevagari vechisumbanje nekambani yeGreen Fuel. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.